Hurumende yesvondo rapera nechishanu yakaburitsa gwaro remazano ayo paurongwa hwemari yebhajeti regore rinouya ra2021 kana kuti 2021 pre-budget strategy paper, iro rinotarisirwa kubatsira mukutsvagwa kwepfungwa dzeveruzhinji. Gwaro iri rinovewo zvakare mucherechedzo wekupinda kwehurumende muchirongwa chekuwandudza upfumi chitsva chenational development strategy, icho chinobva muna 2021 makare kusvika muna 2025 chichitsiva chimwe chetransitional stabilization program kana kuti TSP, icho chiri kupera muna zvita wegore rino. Pazuva rimwe chete iri, komiti yeparamende inoona nezvebhajeti, mari nebudiriro yezveupfumi kana kuti Portfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development, iyo iri kutungamira muurongwa hwekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pemashandisirwo emari nehurumende mugore ra2021, yakapetawo urongwa hwayo hwekunzwa pfungwa kune veruzhinji urwu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvanga zvichiitwa nekomiti yeparamende izvi zvakakosha zvakanyanya sezvo zvichitevedzera mutemo mukuona kuti munhu wese anzwikwa muzvirongwa zvose zvehurumende zvinovaka nyika.
Zvanga zvichiitwa neparamende, Budget, Finance and Economic Development Committee, zvakakosha zvakanyanya. Takatarisa kuteedzwa kwemitemo uye takatarisawo nyaya yesustainable development ine donzvo rekuona kuti hapana anosara mumashure. Saka zvakakosha kuti weparamende wanga vachienda kuvanhu vachinzwa pfungwa dzevanhu, vachinzwa zvinhu zvofanira kunge zvichiitwa kuwandudza upenyu hwevanhu kwamaareas kwavanenge vachigara.
Izvi zvinotsigirwawo nemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, avanoti nyika dzinobudirira dzose dzinoshandisa zvinenge zvabuda muvanhu.
Chinhu chakatonaka chaizvo chiri kuitwa nekomiti yeParliament on Budget kuti itore pfungwa dzevanhu. Tingatarisa nyika dzinobudirira, vanotoshandisa nzira yakadaro vachitedzera zvekare zvinenge zvabuda kuvanhu.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology kuSouth Africa, Dr. Gift Mugano, vanoti vari kutarisira kuti bhajeti ra2021 iri richavandudza upfumi hwenyika, asi vachiti kuti izvi zviitike, hurumende inofanirwa kuramba yakamira neurongwa ihwohwo kusvikira gore rapera, kwete kuzosiya urongwa ihwohwo pakati pegore.
Pabhajeti riri kuuya navamutwenuve, tiri kutarisira kuti vawandutse upfumi hwenyika. Chekutanga ndechekuti tiri kuvimba kuti vachaparura urongwa we-2021 vobva vamira neurongwa ihwohwo kusvika 2021 apera.
Asi vamoyo vanoti senyika, Zimbabwe haigone kutambira mainopotsa kunze kwekupa vamwe mhosva.
Hapana vatinoti maministries akatadza vakajamari zvisirizo. Tinenge tichiti tiri kugona zvese, tiri kugona panenge pakanganiswa tinopa blame vamwe. Ingava masanctions, hapana patinovhuma kuti uori ndiwo wakakonzeresa kuti titadze kumita matargets pabhajeti yakapedzisira. Hatigoni kuzvibata tine nyaya isisu senyika, tinenge tichipa vamwe vanhu mhosva.
Vamoyo vanotiwo Zimbabwe haisi nyika iri muhondo, asi nguva zhinji bhajeti rayo rinopa mari yakawanda kubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika, richisiya mapazi akaita seutano nedzidzo. Vamwe vevemabhizimusi madiki veBulawayo Vendors and Traders Association vatiwo hurumende inofanirwa kukoshesawo vemabhizimusi madiki mubhajeti rayo iri, sezvo vakaparadzirwa mabhizinesi avo neCovid-19. Sezvo urongwa hwekuunganidza pfungwa dzevanhu hwakapera, iye zvino gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndo vave nebasa rekukwenenzvera bhajeti ravo iri vasati varipira kudare reparamende. Kana rakapasiswa neparamende, rinenge rotanga kushanda munandira wegore rinouya. Dingindira rebhajeti ra2021 rakanangana nekuvaka pamwe nekugadzikana kweupfumi mushure meCovid-19 kana kuti Building Resilience and Economic Recovery Post-COVID-19.